Vamwe vatsigiri vanoti makanzuro akavhotera munhu weZANU-PF anofanira kudzingwa mubato nekuti vakatengesa. Asi vamwe vachiti hapana chakaipa chero munhu achigona kuita basa raakasarudzirwa. Vakoleni Maboke MDC Alliance ndivo vakasarudzwa kuita meya weguta reMasvingo. VaWellington Mahwende veZANU-PF vakaitawo mutevedzeri wameya weguta. MDC Alliance ine makanzura manomwe, uko ZANU-PF ine matatu. Asi vaMahwende vakakunda amai Serina Maridza nemusarudzo nemavhoti mana. Mumwe mutsigiri weMDC Alliance Muzvare Alaika Time vanoti makanzuro akavhotera ZANU-PF akarasa gwara remusangano wavo, nekudaro vanofanira kurangwa nebato.
Haina handina kuona chakanaka ipapo ino. Vakatoresvesa, vakatoresa maitiro avakatoita. Vaifangwa kungofamba separty one. Vaifangwa kungosarudza meya weMDC Alliance, deputy weMDC Alliance, maportfolios ese aifangwa kungoenda kuvanhu veMDC because vanhu vakakwana vari 7. Hapangabudi deputy mayor pavanhu 7, pavanhu veZANU-PF 3, veMDC Alliance vari 7. Pobuda deputy mayor weZANU-PF. How come? Vakatengesa. Vakatotengesa. Pakatoshanda mari kana stand chaiva nekwa kapiwa.
Izvi zvatsigirwa namuzvare Ruth Mavedzenge, avo vati makanzuro akaramba kuteerera zvakanga zvasungwa nevakuru veMDC Alliance vatengesi. Asi vamwe vatsigiri vataura neStudio 7 vakaita savaMorgan Spanda vanoti hapana chakaipa kuvhotera munhu weZANU-PF achiti zvinoratidza kukura mune zvematongerwo enyika uye zvinobatanidza vanhu kuti vashandire guta pamwe chete.
Asi zvakaitika razvo ipapa zvakaitika rapanapa. Ndinoona kuti pamwe zve zvakangonakavo sezvo avo vachirongavo vakuru avo kuti kwai vanhu ngavabatana ndedika. Saka handivoni kuti vanhu vangapokana panyaya dzakaita saizvozvo. Sezvazviri saizvozvo sokuona kwedu samapoliticians hatifaniri tikwere tichingozvopokana tiri pasi kunoku nenyaya dzokuti ko sei uyu Mahwende apinda kuita deputy mayor handidi. Ko kana pakazogadziwa kumusoro kuya kuyo handidi avo vakazouyavo vakati ivo isi tabatana kumusoro kwokuno kuzasi kwekwakamira sei.
Asi vaStephen Natare vanotiwo havaoni chakaipa kuti makanzuro avo avhoterere rimwe bato kana vachiona kuti vanogona kuita basa. Vanotiwo mapato havafaniri kupindira mumashandirwo ekanzuru.
Nepolitics hazvinei nepati hazvinei nechi. Kana achinge ameya ameya womunhu wese weguta rose kusumudzira guta rino rose kuti ari kushanda paputika mvura paita chii paita chii zvese meya anenge akumirira.
VaMaboke vanoti vachashanda nemakanzuro ose zvakanaka vasingatarisi kuti munhu anobvepi nekuti kana munhu wasarudzwa unomirira vagari vose. Vati vatove mubishi rekuona kuti vagadzira dambudziko remvura sechinhu chekutanga pakuita basa ravo.
Takatotinonokera nokuti mudhorobha mune zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Asi chokutanga ndechekuti ndoda kusimbisa kuti tigadzise dhorobha iri zvinoda kushanda pamwe chete semujuru. Tochikangamwa kuti wabva kupi wabva nekupi toshanda semhuri imwe chete kuti tihwine chinangwa chokuti dhorobha redu rinake.
Zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mumamwe makanzuro akatorwa neMDC Alliance munyika yose zvichitevera kupesana kwemakanzuro aya pazvinhu zvinenge zvichidiwa neMDC Alliance. Sazvigaro MDC Masvingo vaJames Gumbi vanoti makanzuro anofanira kuziva kwavanobva. Vanotiwo kana vachiita basa ravo mumakanzuro vanofanira kuziva gwara rebato uye kudzadzisa zvisungo zvinobva kumuzinda webato. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.